Well, and where can Naka? It's late, but Jarona Rabuki, we are going to. I think short term varieties. One point of one. Because fresh Yanganoka Sagan, and the Yanganoka put you in the Mirasuarina and the Brea Boinda, Kobazaka, the Mirasaranak, Saka Jinji, but a repeat, which are Saka Terry Doctor, it is a good season, and the Jinji Vasarina Zaganak. You can say of it, you know, keep a chance.
Mvura yamurikuti yanga yanonoka yevaziswa yakanakira matunhu api kwamungaona kuchisvika zvirimwa zvakanaka.
Especially my areas anoziya kunana region 3, region 4 varikuwa zvakanaka.
Tinonzwa mumatunhu akawanda zvikuru kumatevereland nekumidlands vangava kuchemawo kuti mombe hadzisina chekudya. Pangatarisirwa here kuti zvipfuwo zvinogona kubepura zvichimuka?
Zvipfuwo zvinomuka. Zvinomuka asi still day varimi vaencouragedwa kuti vatumire dzimwe mombe kuti even kana yaita mvura usika unosara mombe dzinowanisa kuwana kuzorarama zvakanaka. Asi it's a good relief in terms of zvipfuwo. Chinhu chetatu yaichadzidza muzimbabwe ndechekuti icho kana uswa hwambouya nguwana yakudai zvi aichakwanisa kukohwa uswa. Kuve nemaprogramu anocheka uswa tichihuchengeta tidheri uswa kuitira kuti mangwana dzigodya futi kana taachirimo chinhu chakashata pane chinhu chapfuura chine chinhu chakashata zvakanyanya. Funny enough nemvura inonaya iyi uswa hunochimbika kukura zvakanyanya zvokuti mombe hadzine dzinogari game dzakapona zvinobva zvaita zvakanakanaka.
Tinombonzwa muchikurudzira varimi kuti vanga vachidyara mbeu diki dzakaita semapfunde zviyo nezvimwe kuitira kuti mwaka ukashanduka sezvanga zvaakutariswa kuti mvura haichanaya vanhu vanogona kurarama. Makaonawo here varimi vachitambira kurudziro iyoyo yekudyarwa kwembeu diki?
Ndinoti zvakanaka chaizvo kuti dai varimi vakwidzidzwa kudyara mbeu dzinokwanisa kurarama even mvura yakachimbika kuenda zvayo. Zvakabva zviyo mapfunde mhunga chibage chiya cheshort variety chinochinzira kuibva chiya nechinzira kuoma. But chinonetsa kuti imwe nguva muzimbabwe mitemo inoitwa nemasabhuku pamishomo vanobva vativo kana June akangosvika voti mombe dzadzidzifrairizo nyumba hadzichachengetwa vanhu vongoshaira zvozvova zvichasvimo. Saka vanenge varima loti vayava zvikanonoka kuibva tine dambudziko. Gavhumendi ngaichinzirisa mitemo unotiwo mombe hadzina kufairirwa kuti hazinofairirwa mombe ngadzidzwe kufudzwa kuti kuti miimbo yavanhu irege kudyiwa.
Mvura iri kunaya iyi ndeipiwo yambira yamungapawo kuvarimi? Nokuti tinoona kuti vazhinji vanogona kurasikirwa neupenyu vachitorohwa nemvura munzizi dzakazara, kurohwa nemheni nezvimwe zvakadaro.
Ini ndinoona kuti dai tapa kukurudzire kuvanhu kuti ngatiedze kungoyambuka nzizi dzakazara kungorarawo nekuswera take marisi kuti haarya inongoyambuka ndiende uko haarya inongodai mombe dzangu dziri mhiri uko irya ndinotora zvatirya ndinodai nekutiwo zvakare tingochenjerera pakukuti hapaurai kana ukangoona rwizi rwazara ukanga waonawo puda hazviitiri kuti payambukike indochenjererawo. But moreso indoda kukwidzira varimi kuti this time it's not too late vane minda yekurima chinhu ngavarime tiwane zvinotibatsira.